mangwana na kana kavatereri tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri nzwe chitatu ndira 2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosiyira zororo ravo panzira vachidzokera kubasa kuti vabatsire mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga panyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba.
Tinoona sekuti zvaitwa nemutungamiri wenyika chinhu chakanaka kuti vasiye zororo ravo vauye kuzoitisa musoro pamwe nevamwe vari muhurumende vanosanganisira mutevedzeri wavo kuti vataurirana nachiremba nevamwe vanoshanda kubazi reutano.
Vakuru vemabhizimusi vanoti hurumende inofanirwa kuregera vemabhanga vachikweretesa vemabhizimusi mari dzekunze kwende kuti zviitwe nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Sangano rinorwira kuendeswa kwemikana mune zveupfumi kune vechidiki reYouth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe rinoparurwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti vave kusiyira zororo ravo panzira vachidzokera kubasa kuti vabatsire mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga panyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko nezuro rakaburitsa mashoko padande mutande reTwitter ekuti vaMnangagwa vakange vave kudzokera kubasa kuti vabatsirane nemutevedzeri wavo mukugadzirisa zvinhu muboka rezveutano. Hurumende yakange yapa vaChiwenga basa rekuti vagadzirise makakatanwa ari pakati peboka rezveutano reHealth Services Board navana chiremba vari kurangwa mabasa. Asi mukuratidza kuti zvinhu zvakanga zvisiri kufamba sezvaitarisirwa, Health Services Board yakatomisa vana chiremba ava mabasa vamwe vashandi vari pakurangwa mabasa vachinyimwa mihoro yavo yemuna zvita 2018. Vana chiremba nezuro vakapinda mumazuva makumi matatu nemaviri vachirangwa mabasa vachida kuti hurumende igadzirise zvinhu muzvipatara pamwe nenyaya dzemihoro yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano uye vari nhengo yeZANU-PF mudunhu reAmerica Dr. Frank Guni ava vanoti vanoona sekunge vaMnangagwa vatora danho richapedza makakatanwa aya.
Tinoona sekuti zvaitwa nemutungamiri wenyika chinhu chakanaka kuti vasiye zororo ravo vauye kuzoitisa musoro pamwe nevamwe vari muhurumende vanosanganisira mutevedzeri wavo vaChiwenga kuti vataurirana nachiremba nevamwe vanoshanda kubazi reutano kuti nyika idzokere pakanaka. Tinoona sezvinhu zvisina kunaka kuti vanhu varambe vachirwara vachishaya vanovara pamuzvipatara, vanhu vafe nekutadza kutaurirana. Zvinhu zvakanaka kuti president vagare pasi nemachiremba edu nevamwe vese vanosevenza nezveutano kuti zvipatara zvedu zvishande negwara rakanaka.
Asi mashoko avaya haazoratidza here sekunge vari kuti neimwe nzira vaChiwenga vakundikana kugadzirisa matambudziko saka ivo vakutobva pazororo?
Aiwa, izvi hazvidi kududzira, zviri pachena kuti hurukuro dziri kuitika pamberi pemachiremba nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaChiwenga hatisi kubudirira, hatisi kuona chiri kubuda ipapo, hatisi kuenda mberi. Saka paakuda kuti vanhu vaite maonera pamwe, paite muono wakasiyana, nokuti pauye mamwe mazwi anokwezva mativi yese kuti aiwa hongu imi mamira neuku, imi mamira neuku, asi ngatibatsiranei kusangana pakati. Takaona kuchibuda mamwe mashoko anotyisa chaizvo ekuti mamwe machiremba vaakunzi vaakudzinga mabasa, vamwe vaakunzi havasi vana chiremba chaivo asi tiziva zvedu kuti aiwa handizvo vanhu vakatoenda kunodzidzira basa ravari kuita. Saka tinoda kuti pavo pagadziriswe zvinhu zvakakosha chaizvo kuti utano hwenyika wedu hurambe hwakaremekedzwa.
Kune vamwe vari kuti vamunangagwa vakanga vapotsa kubva pekutanga pavakaenda pazororo vachisiya matambudziko aya akadai vasina kuagadzirisa. Munoona sei?
Aiwa, tingati vakapotsa, tingati sezvinoitwa mukutonga kwese. Vamunangagwa vangaigadzirise nyaya dzese ivo pachavo vari vega. Chinhu chakanga chakanaka chekuti vakaita pachinhu inonzi delegate, uye havana kungozviita vari vega. Zvakatogarwa necabinet nemakurukota avo kuti varonge kuti ndiani angatungamirira nhaurirano idzi. Asi tochitarisa pari nhasi taona kuti nhaurirano idzi hakuna kwadziri kuenda. Saka zvaakutoda kuti ivo semukuru wenyika vachigara pasi, nekuti vana chiremba vari kuziva kuti munhu anozopa izwi rekupedzisira ndiye mutungamiriri wenyika.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vari nhengo yezano PF mudunhu reAmerica, Dr. Frank Guni, vari parunare muWashington DC neStudio 7. Sachigaro wesangano revakuru vemabhizimusi reCEO Africa Roundtable uye vaive mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaOswald Bina vanoti hurumende inofanira kuregera vemabhanga vachikweretesa vemabhizimusi mari dzekunze, kwete kuti zviitwe neReserve Bank of Zimbabwe. Makambani akawanda anoti ari kunyorera tsamba kuRBZ kuti apiwe mari, asi hapana chiri kubuda. Mamwe makambani anoti kana kutowana mari yaanenge aendesa kubhanga iri atengesa zvinhu zvekunze zviri kunetsa. RBZ inoti inokoshesa zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe pakupowa mabhizimusi mari yekutengesa zvinhu zvinoda madhora ekuAmerica. Makambani mazhinji anonzi ari kushanda pasi pezvidimbu makumi matatu kubva muzana nenyaya yekushaya mari yekunze. Hurumende iri kukweretawo mari yakawandisa munyika nekunze uye kutadza kubhadhara mitero kunyika dzakaita seBritain, uko kuri kunzi mari yemitero yemuzinda weZimbabwe yave kudarika zviuru zana zvemadhora inofanira kunge ichibhadharwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vabina.
Hazvina kukwana, Blessing. Dambudziko ratovapo nderekuti nyika haichisakwanisi kugara pasi kunyatsoronga chaizvo, asi kuti nyika yaakuita basa rekutenderera nekudzimura moto. Nhasi kumafuta kwanikwa kwashaya mari, totora mari yese tomhanyisa kumafuta. Mangwana ichashayikwa kumagetsi, tomhanya tonoika ikoko. Mangwana acho kwaakuti mishonga yekuzvipatara, tomhanya taakuenda neikoko. Saka tichiri muchinzvimbo chekuti tiri mureactive mode. Hatisati tasvika panguva yekuti tinyatsoronga kunyatsoita hwaro chaihwo chaihwo. Ndinotarisira kuti nekarongerwo kakaitwa namini ndichatipa pachirungu yandinoti stability, kuti tigokwanisa kunyatsoona kuti izvo kwatiri kuenda nehwaro hwekugoverana mari yeforeign currency kunoendepi. Dai dziri pfungwa dzangu inini. Chekutanga ndechekuti hurumende inofanira kubvisa icho chinzvimbo chekuti ngavagoverane mari icho. Ngavadzorere danho iroro kumabhengi. Vanhu vekumabhengi ndo vanonzwisisa kugadzirisa ukama hwekupanana mari, nokuti vanoziva kuti ndiani anounza mari, ndiani anoda mari ipi.
Izvi zvinobatsira here vabina?
Izvozvo zvikaitika izvozvo zvinoita kuti izvo vanhu vakwanise kunzwisisa kushandisa mari yavo. Chechipiri, vakasadaro musika wekunze nyangodai vachifunga kuti vakaudzima, haudzimike, unobva waita yatinoti pachirungu underground economy. Saka vanhu vanenge vakushandisa zviripo izvozvo zvakagadzirwa nehurumende, kutanga kugadzira nekutengeserana mari zvisiri pamutemo. Ende zvinenge zvichinyatsoitika nemasikati nemanheru, nokuti izvo kana kureserving kwacho kusina, chokwadiwa nemabhizinesi havangavhara asi kunze uko kumusika iriko. Saka zvinenge zvaakuita kuti zvirambe zvichingoramba, kuti dambudziko rirambe richienda pamberi. Saka tinotarisira kuti vakakwanisa chete kuti mabhengi ese atinawo muZimbabwe atange kufamba nevanobhenga nemabhengi iwayo. Reserve Bank yongoita chete mutemo wakanaka wekuti vanhu vadini vakwanise kunge vachishanda nemabhenga avo. Izvozvo zvinobatsira. Zvinodzorera zvakare confidence kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti mabhenga edu akunyatsokushanda. Saka kune vane mari iri kunze inenge ichiyiwa nemabhenga, vane mari iri muno vanogona kuendesa kumabhenga. Saka zvikangoita kunge zvinotadza kunzwisisika kunge vamwe vanhu vanokwanisa kuwana mari, vamwe vasingawani nokuti vanenge vasinawo vavanoziva semafungiro anenge achiita vanhu. Zvinokanganisa trust, zvinokanganisa confidence izvozvo, Bless.
Asika ivo vehurumende vari kutiwo imi dzimwe nguva vemabhizimisi ndimi muno kanganisa nekusagadzira zvinhu zvakawanda zvekutengesa kunze vakawanda vachingo tenga zvinhu kubva kudze kwenyika vachitengesa muZimbabwe.
Izvozvo blessings zvinenge zvakashata. Panguva yatiri ingo yadambudziko. Dambudziko ratiri harisire kutanga kunongedzana kuti iwe wakati iwe wakati. Nokuti isu vemabhizimisi tinogona kusimuka kutanga kunongedza hurumende. Chikwere chatii nacho chenyika 17 billion. Chikwere chakaitwa nehurumende. Tinenge takuzora kuziva kuti chikwere ichocho chatisisa patiri panapa. Chakaitwa sei, riini, nani, nguvai, chichiitirwei. Saka hatizoda kuramba takuenda ikoko. Kwenguva yatiri ngatigadzirisei hwaro. Sevana veZimbabwe, sevanhu vemuZimbabwe. Tagadzirisa hwaro ihwohwo, tochigadzirisa mitemo, togadzirisa mwero. Nokuti kana takuita zvatinoita kumberi vehurumende, vemabhizimisi, nevamwe vese vari muno muZimbabwe, tinenge takuita setimu imwe chete yeZimbabwe. Hongu hurumende inomhanya kwenguva yakareba. Vachitanga kudaidzira vemabhizimisi, uyai kuno mazokwidza mitengo, uyai kuno mazodai.
Asi izvozvo zvekuti vemabhizimisi vadaidzwe voudzwa nehurumende kuti vadzikise mitengo yezvinhu hazvisi kushanda here nekuti hurumende ka iri kuti zviri kushanda?
Izvozvo hazvina zvazvinotibatsira nokuti bhizimisi haisi cherity, hakusi kungopa. Munhu wese ari mubhizimisi anoda kuti aite mari. Chimbozviona zvakadai zvipesi. Tomboti ndiwe une bhizimisi rako. Uri kutengesa zvinhu zana. Ukatengesa zvinhu zana nemutengo wanhasi. Iwe uchinyatsozviziva kuti nemutengo wanhasi mwedzi unouya handikwanisi kunotenga zvezvimwe zvinhu kuti ndiise mubhizimisi mangu. Zvechokwadika kana uri munhu ane pfungwa dzakakwana dzekuita bhizinesi, unoisa purizi yekuti kukwanisa kuwana zvinhu zvako zana nekuraudza kwaunoenda kunotenga. Saka kwenguva ino ndo zviri kunyanya kunetsa.
Sachigaro wesangano revakuru vemabhizimusi reCEO Africa Roundtable uye vaive mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaOzil Bina vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Mamuka sei, vashamarari vose veStudio 7, nokutendai, nenhau dzenyu dzakachena. Aya pasina imi taingofa nekunyeperwa nenhepfenyuro dzemuno muZimbabwe. Saka tinokukurudzira kuti rambai makadaro. Musasiye nhau dzechokwadi muchipinda mune dzenhema. Ndinoti kuvana veZimbabwe, teererai shoko rangu izi. Wakateya musungo uchiti kuda kuteya Bharabhara kuti uzorarama mangwana, uchenjere kuteya nebhuru rako raunge uchitemba naro pamusha sezvakaita vanhu veZANU-PF. Vakavhotera ED vachifungidzira kuti vateya chakanaka, nyamba musungo wakazobata kusaidhi kwavo. Nhasi vochema vachiti kudii kuri iwe wakaisa musungo, uchiti zvikunakire. Unochema muchitini? Chenjerai nguva inotevera. Ziva kuti zvandiri kuita hazvina njodzi here muupenyu hwangu. Poterai munhu ane upenyu hwenyu hwakanaka.
Studio 7, tinofara nechirongwa chamunotiunzira munyika yeZimbabwe, muchitiudza nhau dzinoitika munyika yeZimbabwe, uyezve tinotenda nezvirongwa zvakasiyana siyana zvamunotiziisa kuziva zvatinenge tisingaziva. Muri kutaura naye ndimadzibaba Abraham ndiri mukati menyika yeSouth Africa, Eastern Cape. Ndafarisa nayo Charity. Ndafarisa mukosha muchikwana.
Mangwanani akanaka Studio 7. Ndinoda kukwazisa munin'ina wangu wandinaye pano anonzi Tanaka, ndichimhoresa munin'ina wangu zvakare anonzi Pride uyo ari kubasa pamwe chete nemudzimai wake musingakanganwi kumhoresa mai vangu vari kwamutare kubosha kwamarange. Ndichivati makorokoto egoredzva mama nevanin'ina vangu zvakare vari kwamutare vanoti Trevor, Augustini, Zoliswa and Zandile nchitikurai mugore ra 2019 iri munyasha makapasa here kuchikoro
avandi maita fadzo vari kubuyera ward 16 unoraramwa zvakaoma zvinorwadza zvinonzwisa nzizi mvura hakuna mvara yoga yoga
ini ndinonzi Tavona Zhou ndichibva kumberengwa ndinoti makorokoto negore idzva taripinda zvakanaka ndiri muno mupiritoriya musouth africa ndinoshuvirawo kuti ndive munhu achashanda zvakanaka mugore rino uyevo ndinoshuvirawo kuti tichange tichibatsirana navamwe vedu vari mukati mezimbabwe naivo vari kuamerica mhiri yegungwa kuti tibudisewo zvakanaka ndatenda
Maswera sei, maswera sei. Mese vanoseshanda kuvhiwo ei. Notenda chaizvo nenhauza munotipa dzakanaka chaizvo. Notenda kuti dai maramba makadaro. Ndinoitwa babanya, ndiri shofe, ndinodraivha motokari hombedzi dzinoenda kunze kwenyika. Notenda ndichiti dai maramba makadaro zvirongwa zvenyu zvinoramba zvichienderera mberi. Chikushuvirai gore ra2019 rakanaka nevateereri vese veStudio 7. Nyaya yangu yandinayo ndeyekudraivha. Senuwo ndiri muindastry yekutyaira tine chichemo chatinacho chatirikushaidzwa kuti tochiisa kunani dai mambotidedzerawo vanoona nezvekudraivha kumotokari minister either minister of transport and ndiye anoona nezvemalicense kuti ndiyani nyaya yangu ndeyekuti munhu akatora class 2 nhasi anonzi anofanira kuzodraivha aane 5 years dzekuti adraivhe class 2 aita retest sei vakati iwo maclass 2 chete ndoanodraivha after 5 years maclass 4 tichitestwa nesemu mainspectors iwayo anotitesta asi onzi rimwe class rinonzi iro riri special pakudi kana vachiti iwo retesti gaitwe nemunhu wese gaitwe kubva munhu atora class 3 class 4 class 5 class 2 class 1 zvifanani sei vachizvisiyanisa ina ndione kushanda kunoita retesti nekuti retesti gai haina kana chainosenza iwo dai vangavaita zvokuti kana aida kuti vaimprove madraivhirwo anoitwa vanhu vese gavaita difensi uyu mutemo wavakatiisirao hausenze ende chavari kuita vanhu ivava vari kutrai kudzikisira license redi izvozvo saka toda kuti ivovevhuesas kuamerica titungamirire ipapo mutibatsire kuti tiwane watinotaura naye anomirira izvozvo vakaintroduca zveretest tinyatsonzwa kuti chinangwa chavo ndechei maita henyu mive negore ra2019 rakanaka aiwa ini ndiri pabhodha pagateway apa
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mumiriri wemunyori mukuru weUnited Nations muSomalia vaNicholas Hayson vakumbirwa nehurumende yeSomalia kuti vabude munyika iyi vaHayson vari kupomerwa mhosva yekukanganisa mashandiro esangano ravo nekupindira muhurumende yeSomalia Vashanyi muguta reAmerica reWashington DC vachawana dzimwe nzvimbo dzekuona dzine mukurumbira dzakavharwa nhasi nekuda pekumbovharwa kwemamwe mapazi ehurumende. Sangano rinorwira kuendeswa kwemikana mune zveupfumi kune vechidiki reYouth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe rakaparurwa patsva neZuro muHarare riine chinangwa chekusimudzira vechidiki mune zveupfumi. Mutungamiri wesangano iri uye vari nhengo yevechidiki vebato rezano PF vaGodfrey Senengamu vanoti sangano iri vakariumba muna 2015 asi nekuda kwekusagadzikana kwakanga kwakaita zvinhu mubato rezano PF vakazomborisendeka parutivi. Vatsenengamo vanoti sangano ravo iri rinopindwa nemwana wese weZimbabwe sezvo risinei nezvemapato ezvematengerwo enyika uye risingatarisi kuti wabuda mbamani. Ngatinzwei vachitsanangura.
Donzo redu seYouth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe nderekuona vechidiki vemuZimbabwe vachisimudzirwa maringe nezveupfumi vachizvisimudzirawo iwo pachavo.
Makatanga sangano iri muna 2015 asi tiri kunzwa kuti mari parura patsva. Chii chakachamboitika? Maka mamborimisa here?
Mushure mekunge tavamba sangano iri muna 2015 munoziva zvakanga zviri kuitika muZimbabwe maringe nezvematongero enyika kunyanya kusagadzikana kwakanga kuripo mubato rezano PF mazuva aiva kusvika mugore ra2017. Zvaiitika kubato iroro zvakati kanganisa nenzira yakakura zvikatimanikidzira kuti titadze kuramba tichipfuurira mberi nebasa redu nekuti utungamiri hwakanga huripo mazuva aya hwaida kubvuta sangano iri kuti vagorishandisa kudivi ravo. Isu tikaramba tichitinewo sangano redu harinei nerimwe bato rezvematongero enyika kunyange tichibva kune mapato akasiyana siyana semayouth hatidi kushandiswa nemapato ezvematongero enyika saka takaramba nekuramba kwatakaita vakabva va tikanganisa zvikatitadzisa kuramba tichishanda ndokubva tambotora nguva yekugara pasi tichimirira kuti mukana wakanaka ugozouya. Saka nekuzopinda kwakaita hurumende itsva kubva muna 2017 taona sekuti mukana wakanaka wekuti tichimutsiridza basa redu rekuzvisimudzira sevechidiki.
Ndiani anokodzera kunge achipinda musangano iri uye chii chamunotarisa kuti munhu ave nhengo?
Isu sevechidiki takangotenderana kuti vanhu vese vane makore anobva pa15 vasati vasvitsa pamakore makumi mana kureva kuti vanosvika pa39 ndo vanhu vanotenderwa kunge vachitora zvidanho uye vachibatsirwa nesangano reYouth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe. Sangano redu mavambiro atakariita takarivamba tiri vechidiki vakasiyana saka zvekuzoti munhu unosarudza bato raunoda kutevera imwe nhau hatinei nayo. Munhu paanouya achijoina Youth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe haatombobvunzwi kuti unobva kubato ripi unotsigira zvipi. Chatinokoshesa chete ndechekuti uri mwana weZimbabwe ane kodzero yekusimudzirwa. Kana wauya kusangano reYouth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe unotsiya zvematongerwo enyika kumba kwenyu kana kubato kwenyu tomboita zvekuzvisimudzira sevechidiki. Kana tapedza wadzoka kubato rako wotipfuurira mberi nemabasa ako ezvematongerwo enyika. Asi kana tasangana takadzidzisana kuti mumwe nemumwe anokatanura jasi rekubato kwake saka iri isangano rinobatanidza vechidiki vese vemuZimbabwe zvisinei nematongerwo enyika.
Zvirongwa zvipi vatsenengamu zvamakanangana nazvo kuti musimudzire vechidiki?
Urongwa hwatinawo hwakati wandei asi umwe urongwa hwatiri kuda kumhanyisana nahwo izvozvizvi ndewekuti hurumende ipe mikana kune vechidiki kuti vakwanise kuita mabasa ebhizimusi naiyo hurumende nekuti hurumende yedu inotaura kuti vechidiki vanofanira kuti vasimudzirwe. Saka tinoti isu kana hurumende ichirevisa kuti vechidiki vanofanira kuti vasimudzirwe iyo ndiyo ngaive yekutanga kupa vechidiki vachimukana. Saka tine nhau dzatiri kumhanya nadzo dzekuti hurumende ipe mikana kumabasa akaita sekuchengetedzwa kwezvivakwa zvavo masecurity tenders kune makambani evechidiki.
Vanga vari mutungamiri wesangano revechidiki reYouth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe vaGodfrey Senengamo vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica. Nhasi tiri kunzwa kubva kuna Takavira Kapikinyu uyo akaita hurukuro naIvan Zininga weStudio 7.
Gore rino ndandine mabhororo angu takasangana mabhororo enyika dzakawanda saka takaita mubatanidzwa tikafara tese tikadya nekutamba nekunwa tiri pamwe chete nekupemberera gore dzva.
zvamuri kutarisirawo kunyika yedu yeZimbabwe 2019 uyu ndezvipi?
Chekutanga mukoma evhanzi nyaya yekuti dai nhamo dzangopera. Ndinoshuvirawo kuti vana venyika yangu yeZimbabwe dai vawanawo runyararo nerugare. Zvinhu zvafamba zvakanaka, kunyanya nyaya yeikonomi yezveupfumi. Iye zvino vanhu havana mabasa, vanhu vari kuita zvokuswera vakagara vakamirira mari yavo mumaraini mumabhengi, vachiswera vakamira mumaraini nedzimotokari vachitsvaga mafuta. Handione zviri zvinhu zvakanaka, asi ndinoshuvira kuti gore rino pamwe zvingaitawo nani zvingapere vanhu vasangasangana nenhamo dzakaita seidzi.
Ko ivowo vamwe vari munyika dzekunze kudai, mungavakurudzirawo kuti kudii tichitarisa kuti vari kumusha mazuva ano ndo vaakutongochengetwa nevari kunze kuno kune maomero akaita zvinoiwai?
Pavari kuno ndinokumbira hangu kuti ngavarambe vachichengeta mhuri dzavo, ngavasarase mwoyo. Asizve ndinofunga kuti ungava mukana wakanaka wokuti tikwanise kutanga kunyatsotaurira nehurumende yedu iyi iriko kuti tione kuti tingavandudze sei zvinhu munyika. Uye hurumende ngaisaite sekuti yange isiri kuda kuteerera zviri kutaurwa nevanhu, nokuti yakundikana. Tiri kuona kuti vakundikana, tiri kuedza kuda kubatsira hurumende. Chiripo ndechekuti hatina kuvenga ivo, asi tinofarira, tinoda nyika yedu, tuda kuvaka nyika yedu, tichaenderera mberi tichida kuvaka nyika yedu isu sevana veZimbabwe. Tuda kuti tisangane zvakanaka, tisangane zvakanyanya, tiri pamwe chete tikwanise kuona kuti tingaite sei kubatsira nyika yedu yeZimbabwe. Uyezve tinoda kuti hurumende ive inoteererawo zvatinenge tichitaura.
Imimi sezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika kudai sekuno kwamuruku, zvii zvimwe zvamungaite zvinobatsira nyika yeZimbabwe? Zvamungati izvi ndo zvatingaitewo tiri kunze kuno kusimudzira nekubatsira Zimbabwe?
Chekutanga kukwanisa kutaura zvakanaka pamusoro penyika yedu, nokuti tikataura zvakashata pamusoro penyika yedu hapana anoda kuendako. Ndisu vanomirira Zimbabwe kuno kunze kwenyika, saka isu tinofanira kunge tichibatsirawo vanhu vada kuya kuzoshanya kuZimbabwe, tivaudzewo kuti nyika yakanaka vanokwanisa kushanya. Chechipiri ndechekuti tinokwanisawo kutanga mabhizimusi kumusha, tichitumirawo mari kumusha, tichitawo kuti vanhu vanozouviri nekukwanisa kuvaka mabasa.
Avo chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica muWashington DC, vatakawira kapikinyu vashaura naIvan Zininga weStudio 7. Kambo tarisiro kubva kuna Leonard Karikoga Jakarta. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosiyira zororo ravo panzira vachidzokera kubasa kuti vabatsire mutevedzeri wavo vaConstantine Chiwenga panyaya yekurangwa mabasa kwavana chiremba. Vakuru vemabhizimusi vanoti hurumende inofanirwa kuregera vemabhanga vachikweretesa vemabhizimusi mari dzekunze. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndichikuonekai vateereri, nichitisangana zvakare manheru anhasi.